Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo kurume 9 2025. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Murwiri wekodzero dzevanhu Itai Dzamara asvitsa makore 10 nhasi kubva zvapambwa nekutsakatika. Meya veguta reMutare vaSimon Chabuka vanoti kanzuro yavo yakatevera mitemo yekutongwa kwemakanzuru pakutema chibage chakanga chakadyarwa munyasi memigwagwa. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vanoti hurumende yavo yave kuzomisa rubatsiro rwose rwayaipa kuSouth Africa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nhasi asvika makore 10 murwiri wekodzero dzevanhu uye ari mutori wenhau Itai Dzamara atsakatika mushure mekupambwa nevarume vashanu vanofungidzirwa kuti vasori. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu pasi rose reAmnesty International riri kukurudzira hurumende yeZimbabwe kuti ibvumidze nechimbi chimbi kuferefetwa kwakazvimirira kuri pajekerere kwekutsakatika kwaDzamara kuti azivikanwe kuti aripi uye kuti vanhu vakamutapa vatorwe matano. Dzamara uyo aitungamira sangano rairwira kodzero dzevanhu reOccupy Africa Unity Square akapambwa musi wa9 kurume 2015 mumusha weruzhinji weGlenview. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa Commissioner Paul Nyati kuti tinzwe kuti mapurisa asvika papi nekutsvaga Dzamara. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata gweta raDzamara nemhuri yake vaKennedy Masie.
Makora aya atasvitsa aya zvinhu zvisingatarisirwi and uyezve zvinhu zvinopisa tsitsi tichitarisa zvekare kumhuri yavaDzamara iri kushushikana nekushayika kwavo kwemakore gumi aya. Ende zvinhu zvekare zvinoita kuti tisave nechivimbo muhurumende yemuZimbabwe kuti vari kutadza kuinvestigeta nyaya yaItai Dzamara uyezve kutaurira vanhu macitizens kuti havaDzamara chii chakanyanya kuitika kwavari. Izvi zvinotaridza zvekare kuti bumbiro romutemo kupfurikidza marights evanhu ekuprotektwa nehurumende yavo haasi kukosheswa nekushayikwa kuri kuita vaDzamara.
Tinoona kuti dare rehigh court rakambokurudzira mapurisa nevasori kuti vange vachitsvaga vaDzamara nekutaura kuti vasvika papi mukati memasvondo maviri oga oga. Pane zvakanga zvichiitwa here nemapurisa nevasori ava kuratidza kuti vange vachitsvaga vaDzamara?
Hongu oda iyo yakaiswa na Justice Mangota vakashayika vaDzamara. Ende ndinovimba kuti sezvamataura izvozvo zvokuti paifawo kuve pane reporting mechanism yaifawo kuitwa nemapurisa uyezve mainvestigations achiupdatewa nemapurisa aifawo kuvaka achiitwa. Ndokuva kukonfirma kuti pakaitwa order iyoyoyo mafirst days kana tingati mafirst weeks akaitwa order mapurisa hongu aipa ainzi maupdates angari weekly. But chaizoitika ndechekuti anga asingapi mhuri yekwaDzamara kauti magweta taitozoita sokuzombatsvaga. Iko zvino pave nemakore akati kuti pasina chichaitwa kana chiri kuuya kukoti ikoko kupfurikidza maripoti aya kutaridza kuti hurumende kupfurikidza mapurisa nevasori vari kutyora high court order. And uyezve zvinhu zvinova zvisingashamisi nekuti matsakatikiro akaitwa vaDzamara zvinotaridza kuti kuda panga pane ruoko rohurumende mukati.
Saka pane matanho amuri kutorawo here segweta riri kumirira mhuri yavaDzamara kuti munzwe kuti zvii zviri kuitika mukutsvagwa kwavari kuitwa?
Iko zvino zvatikuita semagweta kuramba tichingotaura nyaya iyoyi tichi kufosa kana kuti kukurudzira hurumende kuti iite ma investigations iyaya. Ende uyezve pane matanho zvakare akaitwa masangano ari ku Zimbabwe ekutora nyaya iyi vachiwinzo pamberi pe ma international bodies akaita se United Nations kuti vavewo zvekare vachikurudzira hurumende kuti vave vachiinvestigata nyaya idzi. But tinoziva kuti pakangopinda hurumende iyo iripo tinoziva kuti ma democratic spaces ku Zimbabwe akavharwa. Ende uyezve vanhu kana muchitaura nyaya idzodzi dzaitai dzamara kune vanhu vanenge vari ku Zimbabwe vanenge vari pa ground kuti vave vachifambisa nyaya idzi zviri kuita sekuti ivo naivo vanenge vachitotyirawo zvekare upenyu hwavo. Saka izvozvi izvi zvatiri kuita zvokuva tichitaura pamusoro pavaitai dzamara kushaikwa kwavo tichibudikidza nemi munenge muchipawo nhau idzodzi dzizunhu zvandoona sekuti kuda maybe hurumende kana ichiteerera ive ichiita kuti nyaya iyo ive ichifambiswa because zvunhu zvisina kunaka chose. Mhuri yekwadzamara iri kushushikana, vana vaitai dzamara vari kukura vasina baba vasingazivi kuti baba vakafamba sei.
Ava vanga vari gweta raitai dzamara nemhuri yake vaKennedy Masie vari parunhare kuTexas muno muAmerica neStudio 7. Yemutare nechishanu chapfuura yakatsamwisa vamwe vagari mumusha uyu mushure mekunge vashandi vayo vatema chibage chakanga chakadyarwa pedyo nemigwagwa nevamwe vagari vaiedza kutiza nzara. Mune imwe vhidhiyo iri kutendererera pamadande mutande, vashandi vekanzuru vanoonekwa vachitema chibage chakanga chatove pedyo nekusvika chaive chakadyarwa munzvimbo dziri mumusha wesakubva. Asi meya weguta remutare vaSimon Chabuka vaudza Studio 7 kuti vanga vasati vaona vhidhiyo iri kutendererera iyi, asi vachiti kanzuru yavo yakatora danho iri mushure mekutambira nyunyuto dzakawanda kubva kune vamwe vagari vaiti chibage ichi chakange chave kutadzisa vatyairi kuona migwagwa zvizere uye kuti mbavha dzakanga dzave kuhwanda muchibage dzichibata vanhu kwiyo. Ngatinzwei vachabuka vachitsanangura muhurukuro yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Handisati tanyatsonhangu vhidhiyo yacho, asi complaint ndainzwa ishu iripo ndeyekuti kune vamwe maresidensi vakakomplena vachiti ivo chibage ichi chainopinda mumugwagwa so havachakwanisi kuona kwavari kuenda nekwavanobva. Ende uyezve matsotsi vaita smash and grab ndo mavakugara imomo muchibage ichocho, so pari kusvika vanhu vane mota vachimira chipadivoi matsotsi vakutora advantage yazvo vobva vapaka. So kanzu yatora danho rekusilata chibage chese chiri munyatsine road and also iza vana kuita nekuti varoda kuita, asi nemhaka yekuti hakuti mutawa bylaws mutimedi yekanzuro hazvibvumirwi zvatose kuti vanhu varime nekusima chibage distance ye between 10 meters kubva kumaroads edu. Nehurombo hedu nezvaitika, but zvinacho zvinenge zvirivo beyond our control sekanzuro.
Asi kanzuro inenge isingaone here kubva chibage chichidyarwa kusvika chisvike pachazotemwa chavo pekuti chaakutodyiwapo?
Ya, kanzuro inenge ichiona mumwe macho vanenge vashandisawo human face kuti totisiya vanhu vochirima, but panoitawo vanokomplaina manje vaakuchiti pamasiya vanhu vachirima haona yatichaoni. So pamwe pacho toda kuti titraye kubhalanza and pamwe pacho toona kuti zvatatisaa tibhalanze zviya zvakuafektawo mamwe maresident. Mumwe macho nevanotodzwadzwa vanhu musarima, potiswa masign post aripo vanhu vanotisa kuti musarima, but vanhu pamwe pacho nenyaya yenzara vanoti regai tirime. Asi chibage hatina kutsemwa chese, tangobviswa tanga chiri mu-10 meters away from the road, saka chiri kudistracta visibility chichiafekta mamwe maresident.
Asi iyo kanzuro yakazivisa here vagari isati yatorawo danho irori rekutema chibage iri?
Tine urombo kuvagari vekwamutare vaafektwa nechitivo pave pachitemwa chibage chavo. Tine urombo zvakare kuti kanzuro yakanonoka kuzivisa vanhu kuti tava kuda kuuya kuzotema chibage nekuti kune vamwe vakauya vachikomplena kukanzuro vachiti ini kanzuro onai chibage chamarimisa vanhu pano hatakwanisa kuona, but tine urombo zvakanyanya sekanzuro yemutare hatakaisi chitangwa chedu kuti tinge tichitema chibage ichi.
Kwouyawo nyaya yekugadzirwa kwemigwagwa nekuvhurwa kwemadhireni nezvimwe zvakadaro, tinonzwawo vagari vachichema kuti kanzuro inononoka kuita basa iroro se kanzuro muri kuita sei
challenge yatinoita ndeyekuti tisatanga kuita mabasa yatinonyora tsamba kuhurumende kuti vatitomvumo authority kuti tiemploye macasual workers so kazhinji zvinotoda nguva yakareba kuti response iuye zvinozokodzera izvo kuti tinononoka kupinda mumaroads tichigadzira madrains but kazhinji tinenge atoti maroutine works anenge achitwa time and again and unfortunately this season tabatwawo necyclone we caught unaware but we are on the course of rectifying nekugadzirisa marodhori because takazopiwa mvumo yekuemploya vanhu vanogadzira marodhi
ava vanga vari meya veguta remutare vasimon chabuka vari parunhare kwamutare nestudio 7 chikamu chedu chatinotarisa zviri kuitika muno muAmerica mutungamiri weAmerica vaDonald Trump nechishanu chapfuura vakazivisa kuti America ichange ichimisa rubatsiro rwose runobva kuhurumende ruchipiwa kunyika yeSouth Africa vachinyora padande mutande ravo reTruth Social vaTrump vakati danho iri rine chekuita nemutemo uchangobva kupasiswa nehurumende yeSouth Africa weExpropriation Act uyo unopa hurumende masimba ekutora minda isiri kushandiswa zvizere vaTrump vakakokawo varimi vari kuda kutiza kubva muSouth Africa kuti vapotere muAmerica hurumende yeSouth Africa yagara zvayo iri kuramba mashoko ekuti iri kutorera varimi vechichena minda pamwe nekuvashungurudza mukuzeya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachidzidzisa patswane University of Technology muzvinafundo Riki Munyaradzi Mukonza
danho rakatorwa navaTrump idanho riri kusiya veruzhinji kunyanyanyanya vanotambura muSouth Africa vari pakaoma nekuti tinoziva kuti mari yanga ichitumirwa neAmerica kuti ibatsire muSouth Africa yanga ichinyanya kubatsira panyaya dzezveutano panyaya dzezvedzidzo nedzimwe nyaya dzinoita kuti nyika ibudirire asi zvanga zvichinyanya kubatsira avo vanotambura saka kusawanikwa kwerutsigiro urwu rwemari nezvimwe zvanga zvichibatsirwa nazvo neAmerica kuchakonzera kuti upenyu hwevanhu vemusouth africa kunyanyanya varinotambura huite sekudzikira pasi
takanzwa vaTrump vachipa zvikonzero zvekuti vatora danho iri nenyaya yekuti hurumende yeSouth Africa yakapasisa mutemo weExpropriation Act uri kunzi uri kutorera vachena minda munoti nezvakaitwa neSouth Africa
mafungiro angu vakandemere ndeyekuti America inenge iri kungopota nemumwe pachikonzero chacho chaicho chaita ibvise rubatsiro rwayo kuSouth Africa hongu tinoziva kuti mutemo weLand Expropriation Act wakasainwa naPresident Ramaphosa asi hapana zvamboitika zvingakonzera kuti nyika yakaita seAmerica inge ichitora matanho ayatora ini semaonero andinoita ndeyekuti pane zvanga zvichiitika mumakore mashoma apfuura pakati peAmerica neSouth Africa panyaya dzezvekutongwa kwepasi rose ndokupai muenzaniso wekuti kurwisana kuri kuitika kuGaza America inenge iri kurutivi kweIsrael asi South Africa yakasarudza kumira nePalestine tinoziva kuti yakatozomboendesa vamwe vatungamiri veIsrael kumatare makuru epasi rino saka izvozvo zvese zvanga zvisingafadze America totarisa kuti nyaya yeUkraine neRussia pakaita kakukakatirana kakatirana pakati penyika mbiri
ava vanga vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachidzidzisa patswana University of Technology muzvinafundo Riki Munyaradzi Mukonza vari parunhare muSouth Africa neStudio 7 zvinotochienda kuchirongwa chatinotarisa zviri kusangana nevechidiki muupenyu hwavo kana kuti Youth Forum chamunopakurirwa naTaboka Ncube weStudio 7
tinokugamuchirai kuchirongwa chevechidiki chesondo rega rega chamunopiwa neni Taboka Ncube ndiri muWashington DC nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro namuzvare Patience Ramba vanhu vaivo vanotungamirira chirongwa chebuilding a Bridges for Global Markets chiri kudzidzisa vezvemabhizimusi nezvekutengesa vachishandisa michina yechizvino zvino. Ngatizvei vachitsanangura.
Isisi tanga tichidzidzisa notice business specific pamwe chete nemazera makuru programu yedu yanga isirikisa. Saka yanga ichingobata munhu wese ari mubhizinesi rake raanofungidzira kuti rine potential yekuti ringe richibudisa kunze kweZimbabwe. Saka tatiradzisa kuti nyaya yekubudisa maproducts nemaservices kunze kweZimbabwe inenge iri kutinetsei kunyanyanyanya nemamiriro akaitwa economy yedu yemuZimbabwe pari zvino. Asi tiri kuti vanhu tikavapa attitude pachinongo madigital marketing skills nemaecommerce skills ekuti kwazvo kwazvo mabhizinesi anomboitwa sei pamafoni akati kuyaya nemakombyuta atava nawo mazuva ano tichibirikidza kusanganisira kushandisa internet. Saka tiri kuti pane kuti vanhu vakwire mabhazi vakwire ndege vachiendesa zvinhu zvavo kunze vakakwanisa ivo kuzvishambadza kubudikidza mumafoni pamaindaneti pamasocial media akati kuyaya vakakwanisa kunge vabata maskills iwaya zvinovaitira nyore.
Pari zvino vanhu vangani vamadzidzisa uye vari vanhu vekupi? Matarisira zvekare kuti muchange muchidzidzisa kune dzimwe nzvimbo here?
Sofa tatangira muulawayo munova ndo matinogara isisi nhengo dzekambani yedu yakanafoma kubudikidza yatinoti alumni engagement innovation fund. Saka tatangira muulawayo tikakwanisa kuchena isisi vanhu 90 kusanganisira varume nevakadzi vechidiki pamwe chete nevahombe. Tichibuda muno muulawayo mumwedzi unoyu wamarchi musi wa2021 takatarisira kuenda tiri kumedians kugeri zvakare kwatinenge tidzidzisa same training yei kuvanhu mugeri munharaunda dzakavavakidzana. Tozobva kugeri tozoenda kumasvingo muna April tichibatawo masvingo ana zvishavano nedzimwe nzvimbo dzakaburikidza ikoko. Tozotiwo tozoenda kuhwande takanobatawo voyo vanobva kuvic fos nekunamalipani vese vachisangana muhwande kuti vadzidzise zvakare. Tazobva kuhwande tichazokata takananga kwamutare uko kwatinobatawo yekumanyikaland tozopedzisira muna July taamuharare. Saka tinotarisa kuti panopera programu yedu iyi tinge takwanisawo kutrena vanhu vanokwana 850.
Pavanhu vamunenge muchidzidzisa chamakatarisira kuti vange vachinyanyobata uyezve chavachange vava kugona kuita mushure kwedzidziso iyi chii?
Takatarisira kuti vanhu vange vachikwanisa kushandisa makombyuta avo nemafoni avo kuita zvinhu zvinovavandidza ivo muupenyu hwavo. Tiri kuti munhu wese ane foni muruoko, ane kombyuta muruoko, as long as ari muchina bhizinesi akafanira iye kuti ange achibatawo maskills ekuti ange achikwanisa kushambadza bhizinesi rake. Munhu asati asimba kunoona matiktok videos maskita adai kukurumbira aya ngaatange iye ashambadza bhizinesi rake first. Bhizinesi rake kana rashambadza zvichange zvichitekecherawo kunze kwenyika, vanhu vakwanise kunge vanenge vachibudisawo magoods and services avo vachitengesera vekunze vasazvisangoperera muno muZimbabwe. Nekuti takaona isisi chatiridzo yedu kuti maZimbabweans vanogona zvakawanda kwazvo. MaZimbabwe vanogona kugadzira maproducts ane quality kwazvo, asi zvese izvi zvirikungoperera muno muZimbabwe nekuti vanhu havasikita efodzi yakanyanya kuti vange vachibudisawo zvinhu zvavo kunze.
Vari kutarisirawo kuti vapinde muchirongwa ichi vangaita sei?
Saka tinokurudzira kwazvo kwazvo kuti pamwe chete nokushandisa mafoni iwaya vanhu vaende paFacebook page yedu inonzi iyo Building Bridges for Global Markets. Ndipo apo pavachaona link rinenge richivaratidza kuti kana uriwo mugweru uchabaya papi kuti upinde muprogramu yedu, kana uriwo kumasvingo uchabaya papi vekwamutare vekuhwande vekuharare.
Kwanhasi togumira pano. Manzwa hurukuro yataita namuzvare Patience Ramba, vanotungamirira chirongwa cheBuilding Bridges for Global Markets chinobatsira vezvemabhizimusi kutengesa vachishandisa michina yemazuva ano. Tinokutendai vateereri kunge manga muinesu muchirongwa chedu chevechidiki. Tichakupai zvekare chimwe chirongwa sondo rinouya. Ini ndini Tavoka Ncube ndiri muWashington DC.
Tinotenda Taboka nekuti pachirongwa chevechidiki. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa nyaya dzezvechitendero kana kuti religious forum, muchichipiwa naIvan Zizininga westudio 7.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, muno ni pasimba.
Jesu simba rangu,
simba rangu,
Jesu simba rangu, muno ni pasimba.
Ndino kuchingamidzai kuchirongwa chechitendero chesvondo rino. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC. Tine nyaya yemuprofita nembiri wekereke yeUFIC Ministries, Prophet Makandiwa, vakabuda vachitaura pamavhidhiyo nepamadande mutanda apa ari kuonekwa nevazhinji ari kutenderera, vachipa chitsvambe kuvaprofita nevanoshopera kana kuoneswa kuti anenge azogona kuona chavachange vakaviga muhomwe muhokero yava kaita kunyika yese, kuti vanoda vauye kumakwikwi vanomupa mubayiro wemiriyoni remadhora $1 million senzira yekuda kuratidza kuti ane simba rekuoneswa pamweya kana pamatare echivanhu kukunda vamwe ndiani. Nyaya iyi yanetsa mumakereke nemuvanhu woveruzhinji, mamwe maprofita nemakombwe ari kutaurawo zvakasiyana-siyana, vamwe vachiti touya nezvirema here vagozviporesawo ivo vopiwawo mubayiro, vamwe vanotiwo ngavauye kuground pajekerere tipedzerane, vamwe ndivo vari kuti kwava kupera kwemukuru. Isu hatidi kuisa mashoko mumiromo mevanhu, saka takumbirawo mufundisi Richard Moyo vanombotipa mari dzone tsanangudzo pano pastudio 7 kuti ivhirwe pajekerere. Vakuru vakati zita remunhu imombe. Mufundisi, sanganai nevateereri, munoti ine mashoko aya.
Aleluya, aleluya. Makadiko vana vamwari kwamuri matima nenyika anokwasai ndi mufundisi Moyo. Saka ini sa mufundisi Moyo na uyakaita seii ndakaifarira uye futi yakandifadza zvikuru. Sezvachizvino tatinoziva kuti nau dzakafane dzidzi dzakanga dziriko kare nakare. Saka kuita kakaita vamakandiwa hakuna kuipa, inau yakanaka zvikuru, nokuti ndakadoti daiwo mwari aitaura mandiri kana neniwo ndaida kundozviratidzawo kunyika nditaurevo. Sei ndichidaro nokuti tinoziva kuti kare nakare paiva nezvakafane izvi. Tinoangarira kuti mambo weIjipiti, mambo Faro, vakarota kurota kavakamborota. Varota kurota kavakamborota, vakadaidza ng'anga nevafembe nevauki vose venyika yeIjipiti kuti anani achagona kududzira hope dzamambo. Achapiwa mugove, achapiwa zvakakura zvikuru. Kana tikaiverenga kuna Genesis chapter 41, tikaiverenga yose, tinogona kunzwisisa nhau iyoyo. Asi pakashaiwa munhu akadudzira hope dzamambo. Asi nenhau yekuti pakanga pano umwe munhu akanga akasungwa, akanga ariko waifa kuti azikwani kuti uyu munhu waMwari. Joseph akandosheedzwa akataura achiti, hongu mambo anodudzira anoziva zvose ndiMwari, ndipei nguva nimbononyengetera. Saka nhau yakaita vamakandiwa iyi inhau yakanaka zvikuru. Sekuonawo kwangu handioni chinhu chakaipa, nokuti vanhu vangagona kupa muono wakasiyana-siyana kuti sei zvakadaro. Tiri pakuderozve tinorangarira chose kubhuku yomuprofita Daniel, kuchapter 4. Paiva nemambo wainzi mambo Nebukadhinezari, wakarotawo kurota kwaakarotavo, akatambudzika pakurota kwake akarota muti murefu wakanga usvika kudenga. Asi mambo Nebukadhinezari vakasheedza nyika yose Babiloni, vaprofita, varoti neng'anga vakasiyana sekuti anani anozogona kududzira chiroto ichi kana kuziva izvi. Angazisa mambo zvinorevei, waizopiwawo mugove mukuru. Asi vanhu vose pakashayikwa munhu wakagona. Asi pakazodaidzwa Dhanieri, wakanga Dhanieri uya anga nemafriend ake Matasha Demina Bedinico, wakauya akamera pamberi pamambo akati, mambo anodudzira ndiMwari. Asi Dhanieri akabva adudzira mambo chiroto chavo chemuti murefu zvairevei. Saka kurudzira kuti kiita kakaita vamakandiwa challenge yavakauya nayo mukati menyika vachidaidzira kune vakapiwa zvipo, vaprofita, ng'anga nevakasiyana-siyana, chinhu chakanga chakanaka chakambovako kumari mwezuro, chakambovako kumakore mushoko raJehovha Mwari, kuti vanhu vazviratidze vaone kuti zvichiwa anogona kuona ndiani. Tinoziva futi kunyangwe nepanyika iya muprofita Eria iya paakandosangana nevaprofita vaBhaari vaisvika 450 ari muprofita oga, pakadiwa kuonekwa anonzi kwana Mwari kuti ndiani, kuti ane simba ndiani. Vakazvitanga iyo profita vaBhaari vaisvika 450 vakacheka cheka zvikanzwisiwa dzungwa Mwari wenyaenda kulanji. Asi Eria akamira iye nesimba akasheedza Mwari, Mwari vakazviratidza. Saka challenge iyi yauya mukati menyika yeZimbabwe ndinoiona iri challenge yakanaka zvikuru. Yakanga imboriko, Joseph akapuwa naMwari dudziro, Daniel akapuwa naMwari dudziro, Eria akapuwa simba naMwari kukunda. Saka izvinhu zvakanaka. Saka kunyika yeZimbabwe muzora nhasi reSodo kaita basa, kaita 1 million vakomana.
Aiwa, tinokutendai mufundisi Moyo kwa nasi togumira pano vateereri ndokutendai kuti mange munesu muchirongwa chedu chanhasi. Ngatisanganei zvakare svondo rinouya tichiuyazve nedzimwe nyaya dzechitendero. Anokuonekai nemufaro, ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC.
Tinotenda Evans, tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa. Munhau dzemitambo. Mumhanyi akaita mukurumbira kuma 2000 ne-2004 Paralympics Games Eliot Mujaji ari kuchema nekushayikwa kwedzinhandare dzekushandisa izvo anoti zvauraya mitambo munyika. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Mujaji akasimudza nyika yese apo akatora menduro yegoridhe mumujaho 100 meters kumakundano e-2000 ne-2004 Paralympic Games. Asi anoti izvi zvichanetsa kudzokorodzwa nekuti vechidiki havasina nhandare dzekumhanyira. Anoti nhandare dzaive dzagadzirirwa mitambo munogara veruzhinji dzatorwa nevemachechi uyezve dzimwe dzacho dzave minda yevanhu avo vave kutoti nzvimbo idzi ndedzavo. Mujaji anoti shoma dzacho dzasara hadzisi kubatwa zvakanaka zvekuti dziri kutadzisa vatambi kusvika chaipo pavanokwanisa muunyanzvi hwavo.
Kumaintaina mafacilities acho atakagadzirirwa kare iwayo ndozvinhu zviri kunetsa futi kuti tikwanise kumaintaina. Vanhu havana ke.
Zimbabwe haina zvekare nhandare dzenhabvu dzinokodzera kutambirwa mitambo nevekune dzimwe nyika zvekuti zvikwata zvayo zvave kushandisa nhandare dzekusouth Africa semusha wadzo. Mukuru wekubahofisi ebazi rezvemitambo muhurumende vaNicholas Moyo vanoti zvichatora nguva kuti Zimbabwe ishandise National Sports Stadium zvekare nekuti pane zvakawanda zvichiri kuda kugadziriswa munhandare iyi kuti ishandisike. Mutauriri weguta reHarare vaStanley Gama havana kupindura mibvunzo yatakavatumira kuti vataurire kuti urongwa hwekanzuru hwekutora nzvimbo idzi vachidzidzorera kuti dzishandiswe zvekare kuitira mitambo wasvika papi. Asi mugari wemuWarren Park muHarare vaProsper Magoka vanoti kanzuru iri kuvaregerera nekuti vamwe vana vave kuenda kunotora zvinodhaka nemhaka yekushaya pekutambira mitambo yavo.
Saka chatari chikumbirawo kutoti dai komisheni ichiri kushanda yokwanisa kuongorora nyaya yemasports facilities akamira sei nokuti vana havasina nzvimbo dzokutandarira dzakachinjwa.
Mujaji akatora menduro yake yegoridhe kumaParalympic Games a2004 mazuva mashoma shoma mutuwini uye vave gurukota rezvemitambo muzvare Kesi Kovhirindi vachangobva kutorawo menduro dzavo kumaOlympic Games egore iroro. KuAthens ikoko Coventry akatora menduro nhatu dzinoti yegoridhe yesirivha nebronze. Asi mujaji anoti ruremekedzo runopiwa vemuZimbabwe vakambosimudza mureza wenyika makwikwi epamusorosoro huri pasi pasi zvikuru pane huremu hunopiwa vakaita zvimwe chetezvo kune dzimwe nyika.
Unonyatsooneka kuti wakadoka ngaiomikwaza chose kuita sepasina chaukamboitirawo nyika. Ndikatarirawo vane mukurumbira vakaita seni vari kune dzimwe mararamiro avari kuita akatosiyana mararamiro atiri kuita nokuti vachiri kubatwa nenzira dzakanaka uyezve nerespect yekuratidza kuti vanhu vakamboitirawo nyika chinhu chakanaka.
Asi vaimbo vemutungamiri wenyika Mushakabvu vaRobert Mugabe vakatenda mujaji nekumupa mari inoita iyo zviuru makumi maviri zvemadhora ekuAmerica apo akadzoka kubva kuAthens. Pari zvino mujaji ari mubishi rekusimudzira vechidiki munharaunda yezvishavane nenzvimbo dzakakomberedza kuti vatevere kana kudarika zvaakaita iye panguva yake. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Murwiri wekodzero dzevanhu Itai Dzamara asvitsa makore 10 nhasi apambwa nekutsakatika. Meya vegutare mutare va Simon Chabuka vanoti kanzuru yao yakatevera mitemo yekutongwa kwemakanzuru pakutema chibage chakadyarwa munyasi memigwagwa. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni owe Studio 7 ngesonto mhla ka 9 kuMbimbitho 2025 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje, namuhla sokufika iminyaka elithumi umnumzana iTai Tzamara wanyamalala, njalo inhlanganiso ye-Amnesty International ithi akudingisiswe ngalolu daba. Sixoxa nomculi uNyoni Emnyama umlando wechichi imbongi umgubazi lobuqili bentethe ngomculo othi uDakamela wamawaba, njalo uChief Dakamela wenkayi uchasisa ngamalungiselelo emiklomelo yakhe ngenyanga ezayo.
Sithemba ukuthi konke kuzahamba kahle, kodwa asikafiki lapho esifuna ukufika khona, ukuthi hayi sesifikile nqe. Sokho sizama ukudinga kuma-companies, kuma-sponsors, ebantwini.
Silengxoxo lomdlali wenguqu uMthulisi Maphosa odume kakhulu edlalela amaqembu agoqela iZimbabwe Saints, Highlanders, Mono Motapa, lele sizwe elama Warriors.
Kwavunyelwana njalo i-transaction inqwani ngabantu abathengi isinkwa ngathengwa $100, not US dollar, $100. Okwayiyimali yokugcina eZimbabwe esasiyibiza sithi ngama Hyundai yama 100 ayiphephu.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Namhlanje sokufike iminyaka elithumi intatheli izindaba ilwela ilungelo loluntu umnumzana iTai Tzamara anyamalala khona, njalo inhlanganiso elwela ilungelo loluntu emhlabeni jikelele e-Amnesty International yethule umbiko isithi kufanele iziphathamandla zeZimbabwe zibumbe ikomiti ezimeleyo engathathi uhlangothi ukuthi idingisise ngokuthi ungaphi. Asenelisanga ukukhuluma lohulumende ngalolu daba. Umnumzana Tzamara ubikwa wanyamalala mhla ka 9 kuMarch ngomnyaka ka 2015 ngemva kokuthunjwa ngabesilisa abahlanu elokitshini leGlenview eHarare abamthatha ngemota eyayingelama number plates, njalo imizamo yezihlobo labalwela ilungelo loluntu ukuthi bemdinge ibikwa isehlula. Weziphathelane leMelika kukhangelelwe ukuba lenkulumo phakathi kwelizwe leMelika lele-Ukraine kuyona le iviki lanxa iziphathamandla ze-Ukraine zisithi kusetshenziswe izikhali zama-missiles lama-drones ubusuku bonke kuza kusa kungolwesihlanu kuhlaselwa isitishi somlilo wamagetsi e-Ukraine ezigabeni ezinhlanu. Kwabhidlika izakhiwo zezakhamizi, abanye balimala. Bekukhangelelwe ukuthi ele-Ukraine lele-Melika likhulumisane ngokuqeda impi phakathi kwe-Ukraine le-Russia i-ceasefire e-Saudi Arabia kusasa. Luyalandela uhlelo lwabasakhulayo.
Siyalambulela kusigaba sabatsha. Igama lami nguTabo Kancube. Namhlanje sixoxa lomnumzana Thabani Mlilo okhokhela uhlelo lwe-Building Bridges for Global Markets, okuluhlelo olufundisa osomabhizimusi indlela zokuthengisa besebenzisa imitshini yakulezi nsuku.
Abantu abanamabhizimusi asaqalisa ngesikhathi esiphila kuso sokuthi kathesi kule kule lokho esingathi ngama advancement nendaba ze technology. So abamabhizinisi kufuze babe nolwazi abanalo okokuthi basebenzise njani lokhu ukuze labo bandise amabhizinisi abo, njalo lokuthi bathole ama-customers avela kwamanye amazwe nalapho nalabo abatholakala kwezinye indawo. So thina sibanika ulwazi ngokusebenzisa esengathi ngama-platforms lawa okuthi wafake abawuthengisayo njalo bazakale endaweni ezithiyeshineyo.
Abangafuna ukuthi labo baphatheke bafunde bengaxhumana lani njani?
Okay, abangafuna ukuthola ulwazi oluningi ngalenhlelo esizenzayo bangasithinta kunombolo le elandelayo 0775 122 01, kumbe bahambe kupheji yethu e-Facebook kuprofile ethi Building Bridges for Global Market. Basifakele esengathi imeseji ku-imeyili ku-info@inkanyezi.org, kundeni admin@inkanyezi.org. Izindlela abangazithinta ngazo
ngamafitshane. Inhlanganiso yenu yona singathi ihloseni elifuna ukuthi likugcwalisise eZimbabwe?
Singathi singabantu abathola imfundo loncedo through esithi ngama-alumni programs ayenzwa yi-embassy yase-United States esithi yiyali. So inhlanganiso yethu singabantu abahamba through i-program ihlelo lezi ezenza i-US Embassy. Sabona kubalulekile ukuthi sihlangane siqalise ukwenza ihlelo lezi zokufundisa lokunika abantu ulwazi eliqakathekileyo uyikho esakutholayo kuma-programs ethu esasiwayenza le-US Embassy. So the-alumni organization labantu abathiyitheneyo abahamba kuma-programs ayesenza i-embassy.
Kusigaba sabatsha namhla besixoxa lo mnumzana Thabani Mlilo okhokhela uhlelo lwe-Building Bridges for Global Markets. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Oliver Lelisayo ngutabo kancube ngise-Washington DC.
Isizwe esiphathelane lamasiko.
Sigcina amasiko kwethu.
Sigcina amasiko kwethu.
Owenze
usenziwe manje.
Sigcina amasiko.
Ngiyalamukela kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Yimi uMthembu Sithembayo uGibbs Dube. Namhla kuhlelo lolu silomnumzana Mbuso Ngwenya, ingcwethi kwezamasiko esintu. Siyakwamukela kuhlelo ubaba Ngwenya.
Siyabingelela babuDube, ngiphinde ngibingelela kubalaleli.
Yes, siyakwazi ukuthi selilungiselela ukuya emcimbini wakodakamela induna enkulu khona ngale nkayi. Akusitshela ukuthi amalungiselelo angkona ami njani?
BabuDube, amalungiselelo nabalaleli aseqophelweni eliphezulu kakhulu. Ngikhuluma nje impi yaviva ngempela, iyaviva. Kubhekelela ukuthi nxa nje kufika nje umhlaka 2 sesisuka lapha, angithi namhlaka 1 April sobe sesisuka thina lapha eGoli silubangise khona kodakamela. Senza amalungiselelo aseqophelele phezulu kakhulu.
Singathi kuqatheke kanganani ukuthi liye emcimbini lo, njalo abantu kumele babuye kumbe benzeni?
Njengabantu abangabesizwe esinamasiko, sikubona kuqatheke kakhulu ukuthi xa nabe induna efana nodakamela ibiza abantu ukuthi babeze laphana ubesiza emcimbini futhi okhuthaza ukuthi abantu babambane, basebenze ngokubambana, lokho kuzabathatha kubabeke kwelinye izinga. Sikhangele ukuthi ngokuloko kuqhubeka uba udakamela eyenza linto, lezinye izintona lazo futhi zizakwenza, njengoba sesibonile ezinye seziqalele ukwenza imicimbi efana naleyo. Lokho kukodwa kuzakwenza ukuthi isizwe sona sodwa sikubone kuqakatheke kakhulu ukubambana lokusebenza ndawonye.
Singathi-ke imicimbi enje baba Ngwenya ivuselela njani ezamasiko?
iyazivuselela kakhulu ake sikhulume nje ngendlela abantu abasuke befunule ngayo ngokwesintu uma belaphayana kuphinde futhi kuvunyelwe ekuthenike kube lezinto ezifana lengoma imigido yesintu ekhumbuza nje abantu imvelaphi yabo iqakatheke kakhulu imicimbi efana naleyana ngoba siye sikhunjuzwe imvelaphi yethu lokuyithi bethu
kodwa loba nje abantu bekhunjuzwa ngwenya bayakubamba yini khonoke lezama ukuwenza
nxa ukhangela babudube ngendlela owaqala ngawo kuloko isasasa likhuphuka lisiya phezulu ukubonisa ukuthi abantu bakithi ngempela bayayithanda into le futhi ke bayathanda ukukhunjuzwa ukuthiwa ngobani ngoba uzananzelela ukuthi wonke umuntu manje xa kufikelelwa suku wenza isiqiniseko sokuthi laye bonakale ngempela ebonakala engumuntu ulukeze sintu asuyevunula abantu bekuphelele lapho obona khona ukuthi hayi ba bayakuthakazelela isibili
wena ofisa ukuthi okunye okumele kwenziwe khona ngale kuyini ngombono wakho kwena
ngombono wami bengifisa ukuthi-ke kungaqhutshekwa nje ngendlela okwenziwa ngayo akukho engikusolayo ngoba ngiyenibona laphana kukhishwa nemiklomelo enikwa abantu abasebenza kanzima abasebenza gadalala kubakhuthaza kodwa-ke engifisa kwenzeke yikho kona lokho ukuthi akungagcini ngenduna udakamela nxa ukhangela iy'nduna zakithi ziningi kakhulu futhi lezo zinduna zakhiwe ngaphezu kwesisekelo sobukhosi obabukhona kudala so siyafisa ukuthi ngabe kuthiwa akwenziwe kungabi into leyana exhunywa emoyeni akube le mpande lapho okwasukela khona udaba lwezinduna kuze kuzofika manje kube yizo zonke izinduna ezikwenzayo kusasasithi sivela kudakamela phakho enye induna layo ilo mcimbi ofanayo ngokwenza njalo isizwe sonke jikelele sizazithola sesiyisizwe esiwaziyo umlando waso namasiko aso
ye vala ngamafitshane kakhulu khonapho babangwenya
ngamafitshane nje ngithi ayihlangane khona bakithi kubizozwayo abantu bonke abasukume ngobuningi babo benikele khona basuka kuwo wonke amazwe la basuka phetsheya khonale njengoba sesibabona abanye bekhona sambeleni sehlangana khona kuyathiwo ngempela ukuthi kuyabe kusindwe ngobedoli asihlanganeni khona
le yingcwedi kwezamasiko esintu umnumzana Mbuso Ngwenya besixoxa la ekhona ngale-ke eJohannesburg kwele-South Africa siyabonga kakhulu baba Ngwenya ungadinelwa kusasa
siyabonga
hhayi-ke ingxoxo yethu ima lapha okwalamhlanje Beli lami umthembo sithembayo ogibs dube lalelani inhlelo ezilandelayo siyabonga
kangelezenyezi
le studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington
sihlangane kuhlelo vuselela umoya namhlanje silomfundisi usenisibanda
namhla ngifuna sikhangele udaba lobukhona bukaThixo empilweni zethu ngizabala kuExodus ichapter ka-33 ngibale kuvesi ka-10 leka-11 kwakusithi abantu bangabona insika yeyezi isima emnyango wethente basukume bonke bakhonze lo lalo emnyango wethente lakhe uThixo wayekhuluma loMose ubuso ngobuso njengomuntu ekhuluma lomngane wakhe emva kwalokhu uMose wayebuyela esihoqweni kodwa umncedisi wakhe owayesesemncane uJoshua indodana kaNuni wayengasuki ethenteni ngakho-ke siyananzelela ukuthi uThixo edala umuntu kazange adale umuntu engaphandle kobukhona bakhe siyakwazi ukuba uNkulunkulu wathi edala u-Adamu wamdala esebukhoneni bakhe u-Adamu uvele yena wayenjengenhlanzi ephakathi kwamanzi nxa ephakathi kobukhona bukaNkulunkulu okutsho ukuthi khona nxa umuntu engekho ebukhoneni bukaThixo unjengenhlanzi esiphuma emanzini kodwa siyakwazi ukuba kwahamba njani siyakwazi ukuba isono sehlukanisa umuntu lobukhona bukaNkulunkulu ukungena kwesono phakathi kwengadi yase-Eden kwenza ukuba umuntu ehlukane loThixo yindaba kwenzakala ngaleyo ndlela kungenxa yokuba vele yena uThixo ngwakhe akakwanisi ukuthi abe lesono esiba khona ebukhoneni bakhe yikho uLucifer waxotshwa ezulwini
ngenxa yokuthi iBhayibheli lithi lona kuEzekiel nxa sikubala ukuba yena wazikhangela njengomela aphakama abe njengothixo okokuthi uthi kwasokungene imicabango yesono phakathi kwempilo yakhe.
Akuyiphethe mfundisi.
Asithandazeni baba egama likaJesu, siletha wonke umlaleli namhlanje ezandleni zakho ukuze labo abehlukane lawe nxa yesono, abehlukane lawe ongalabo khona bakho phakathi kwempilo zabo, namhlanje siyathandaza egama likaJesu ube inhliziyo zizovuleka babe lithempele lakho. Ngegama likaJesu siyathandaza, amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silo mfundisi uSenisibanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungamili Nkumo.
Kwezemidlalo. Namuhla silomdlali wenguqu uMthulisi Maphosa odume kakhulu edlalela amaqembu enguqu agoqela iZimbabwe Saints, Highlanders, Monomotapa, wabuya njalo wadlalela le TP Mazembe, ele Democratic Republic of Congo, kanye lelesizwe elama Warriors. Asizweni ingxoxo ayiqhubele intatheli izindaba eStudio 7 uEzra Chisa Sibanda.
Esakhula uMaphosa wavela wakhalelwa ngamaqembu enguqu amaningi. Asizweni elonda imbali ya
20 March 1983. Aqala ngafunda eMazwi Primary eseMakokonoti, ngasuka eMazwi ngaye eMaveni Primary eseNkulumane, ngasuka eMaveni ngafunda eMasuku Primary School. Form 1 ngimfunde eIhlathi Form 1 to Form 4. Suka eIhlathi nga supplementa eLobengula Secondary. Maya eFoundation College lapho engayenza khona uLower 6 ngamtshela endleleni ngenxa yama commitment ebora.
UMthulisi wadlala iqembu elincane lokuthina ehlala khona kwaze kwasebenza imali ukuthi asuke esethengwe yichikwata.
Nje ngiqalise ukudlala ebora kuma juniors ngo-1997. Ngidlalela i-team okuthiwa yiChabalala Pirates. Bekunzima by then, I remember amanye ama-games besiquma ngenyawo suka eChabalala sibe kuzodlalela e-BF, but thina sasikukholisa ukudlala ibhora. Siqede ukudlala ibhora ama-coaches esenza landa abanikazi be-teammate bathi umfana lo siyamfuna. Kwavunyelwana njalo i-transaction inwani ngabantu abathengi isinkwa, ngathengwa nge-$100. I-$100 not US dollar, i-$100. Kwakuyimali yokugcina eZimbabwe esasiyibiza sithi ngama-Hyundai yama-100 ayiphephu.
Udlale kakhulu kuZimbabwe Saints esakhula njalo ubongabamenza uphakamisa ukudlala kwakhe kwaba sezingeni eliphezulu.
URonald Sibanda kuZimbabwe Saints ngumuntu wambhusha la kanye for sure, sasidlala same position. NguCosmas Zulu ngonguye ucoach engiza kuthi empilweni ucoach engimthanda kakhulu, wanika ithuba wanithemba ngingumfana omncane. After Zimbabwe Saints sirelegatiwe ngo-2002 yayali ukuya kuDivision 1 City kungenele sifa yeyenze yarelegatwa, indaba yakhona yacinisise yayikhona. Ngihamba ngadlayela iSporting Lions eHarare ngo-2003. 2003 kwaba yi-first time yami yokubizwa ku-national team yeZimbabwe ngile 19 years. Sahamba sadlala e-India first Afro-Asian Games esabuya khona le-bronze medal.
Udlale kakhulu kuqembu lama-Warriors emele iZimbabwe njalo wanqoba wathatha inkezo eziningi kumaqembu enguqu awadlalelayo.
Sawina i-championship ngo-2008 leMonomtapa ngingu-captain. I remember ngiqalisa ukudlala kuMonomtapa umama naye wayele-pay yakhe, lami ngile-pay yami, basifakela le-landline ngesikhathi kusaduma ama-landline. Ngadlala kuMonomtapa ngo-2004 i-team engafika ngaba ngu-captain. Ngo-2010 ngajoyina i-TP Mazembe lapho esafika khona sawina khona i-Champions League, sawina le-Lina Futhi, sawina lama-cup nje amanye amaningi-ningi se-DRC.
Engakathathi umhlalaphansi uMthulisi wehlukana leqembu elidlalela e-Platinum FC walubhekisa kuntuthu zethu nxa kobulawayo ku-Highlanders Bosso.
Safika sadlala 23 games unbeaten. Unfortunately, saqeda umnyaka sekunumber 2, iDynamo sekunumber 1, but ama points ayilingana, iDynamo sayila ama goals amaningi. Ndayaphela icontract yami, lami ngase ngivele sengimdala, sengilimele, sengile problem yedolo. Ngajoyina iBulawayo City, ngahamba ngadlala kuBulawayo Chiefs, coaching course yami yokuqala ulevel 1. 2018 ngayenza ulevel 2 eHarare, kusikathe singile CAF C, ngilinde ukwenza ngi-apply ukafbi.
Umthulisi yokamanje akanaqembu aliqeqeshayo kodwa uthi ufuna ufundela ukuqeqesha izenguqu okusezingeni eliphezulu. Ekamana ngweza Jesus Banda West Studio 7 Kobulawayo.
Ngesicubungule umculo kaNyoni Emnyama umlandi wechichi othi udakamela wamawaba osanda ukwethula ekhatshwe izimbongi ubuqili bentethe lomgubazi. Ingoma le yethulwe phambilini komcimbi owemiklomelo yenduna uChief Mbusi Dakamela wenkayi mhlaka 5 lamhlaka 6 ngolwesihlanu langomgqibelo ngenyanga ezayo ekamabasa khonale kodakamela enkayi. Siza kuzwa njalo ukuthi amalungiselelo alumcimbi asekuliphi izinga. Yiphi le imbongi esiyizwa okwamanje?
Ubi, inkunzi, kwazikazi kumanisipala. Yaphinda yandiza njalo inkonjane emhlophe endizele phasi ezinye endizela phezulu. Ngithi inkunzi mina lelo impondo zanyomba ngamanye amadoda abanye belola ngezili nangehlahla. Nomahlaba athwale umathatha into ngekhanda esenzeli amagwala esabe. Yinto okunonsense mina insinde engawubhubhudani isipandla sokhasi sikhanda amatraki nogandagani. Ngisilibentethe lona intiyalo emanubeni obuya abeseqenjini likamasikandi intiwanini nqola yombilo. Igama lokuzalwa uChristopher Nkosana baye bangibize Nkosana semanyukeni ekheze emaphisa ngaphansi kwenduna ungwemnyama kahebheni kamaphisa fuyana kodiba ngaphansi ebhuku udiba ngadiwanyona. Njengoba ngizwakale ngimemeza kule ngoma yomfowethu umlaii ethi Chief Dakamela induna yasebabandeni phansi enkayi ugozi lokuthi ngiphinde ngibe umuntu obuyazwakale ekubeni imboni uthando kakhulu lesintu nothando nje lombuso womdabu okuzinduna njengomuntu okhonze kakhulu into zamasiko khona laphayana imigqa ekuyizwakale isithi umude mude wakithi emanyukeni umude mude wakithi babandeni lapho kusuke sibongela khona induna sibonga ngomsebenzi wayo omuhle kangaka ewenzayo esizweni lapho isibona ihlanganisa isizwe ngokwamasiko ngokubungaza amasiko nokuhlonipha kakhulu abasebenze ngaphansi kwayo ngokwamasiko nxusa futhi nabantu nomphakathi ukuthi awusondele umphakathi ezweni lonke ejikelele lapho induna imeme khona siyahlonipha abasebenzile ikhuthaza futhi nabanesifiso sokusebenzela umphakathi. Ngibonge kakhulu umsakazi nabalaleli ngiphinde ngibonge kakhulu nesizwe sonke esenkosini phansi kobukhosi kwabulelani yobhemula khumalo ezweni lakithi womphakazi
asizweni umlandi wejiji.
Ngibe sengibingelele ekhaya la ngizalwa khona enkayi eCapital City ngaphansi kwenduna uMadliwa uSabhuku phakathi kamkhululwa loSitsha. Mina ngizalwa ekhaya koChuma ubaba ongizalayo engunyantikana ndoda kubaleka umuntu wangikhomba waqhichizandla kwenze njani dubula ngaze ngidubule. Lo obingelelayo nguAnton wakoChuma owaziwa ngelithi Mlandi weTshitshi emculweni kamasikana. Ingoma ethi udakamela wamawaba ingoma ekhuluma ngomcimbi wakodakamela kakhulu iphinde ibalise ngemvelaphi kadakamela udakamela wasekuqaleni kuze kuzofika kulo dakamela lo owakathesi. Sikhulume ngodaba oluthi ugodo salibamba ugodo sayibamba insimbi sayikhwela intaba kunzima ukuphakamisa isigodo esiqatha uhambe naso usithwala usuke egangeni uzoyefika nasekhaya kunzima ukubamba insimbi ethisayo ize iqande iphonele ezandleni kodwa ngokukadakamela ukwazile yena ukuthi ayibambe insimbi lishisa yazi yapholela esandleni njengoba sibona umcimbi lokudlozobala bekunzima ekuqaleni manje sokungcono okushuthi bompumelelo sokuseduze lugodo lololunzima olwabanja udakamela ngokuze kubela kathesi yintaba le eyaqaniswa udakamela kusasenzima kuze kubela kathesi ngoba sokungcono sokuseduze kwampumelelo
nango uChief Dakamela ngokwakhe
siyabonga kulaba abahlabelayo lezinye izimboni nje ezikhuleka zihaya zingahaya iDakamela yedwa kodwa zihaya abantu ngemsebenzi bedonsa kusukela lapho esasuka khona kwamzilikazi size sizofika lapha namhlanje sikhona lokhuyana kuhle ngoba kuyisipho balokutsho ukuthi umculi imbongi ayiphakelwa kodwa iholwa ngumoya yibo ababonayo becuphe ukuthi hhayi siyabona lapha bese ukufaka emlandweni ngakho-ke uzananzelela ukuthi kuhle ekwakheni isizwe uzananzelela into enjenge-oral tradition engathi zingaba ziningi imbongi zingaba baningi abaculi abalondoloza i-history sibonga ukuthi siphiwe nathi amandla okuqhubeka sisebenza okwezinga lona leli esikilo okwamanje ekwenza ukuthi hhayi le mbongi zizizokufanele zibonge labaculi bezizokufanele becule okwesibili sikhuluma ngamalungiselelo sethemba ukuthi konke kuzahamba kahle kodwa asikafiki lapho esifuna ukufika khona ukuthi hhayi sesifikile ngqe sokhe sizama ukudinga kuma-companies kuma-sponsors ebantwini ukuthi bantu bakithi umsebenzi lowo usezandleni zethu ukufa kwawo ukuphakama kwawo kusezandleni zethu ngakho kofisayo ukuncedisa cela lincedise laphana ngoba umsebenzi lo ubanzi umultifaceted usuhlukile kuqala siqalisa ukwenza lo msebenzi besenza nje ukuthi hlabe inkomo ezimbili ezintathu then kudinga impuphu kwezilo kodwa manje sigoqela into eziningi ezihlukehlukeneyo kodwa hhayi sibone ngathi sizaphusha ngiyabonga
sile yinye njalo imbongi ehaya ekugcineni kwalingoma
lapha ngizakwethula induna uDakamela wasemancubeni bevele ukhanda lumanzi eyisonge ijombulula isonge ngemfundo zilamithe ekunta phezulu igithizela abaphansi sitho phansi osemnyango mthambekeke kanye zolomsila
ibizo lami lokuzalwa ngulizwi umkhululi ungqabutho wakwethuni mfokamgubazi thina-ke singogomo ogubazi ngokwembatha ingubo enzima ongubeyengwe ngizalelwe endaweni yakomgubazi endaweni yasetsholotsho ngaphansi kwenduna ungqoya kabukhwele kahadeke ngizalelwe komgubazi endaweni engakhona lapha ngaphansi kombisa inkathazo indaba yobumboni kuyinto engakhulama ngisemncane ngayithanda kakhulu lezi amasiko kuyizinto eziphila ngaphakathi kimi njengomuntu okhuliswe ngesandla sikagogo wami umavundla ngizalwa ngumahlongwane mina kusho ukuthi-ke uma ngibona izinto zesintu kuya kungenze yize umzimba wami ugijima abafowethu uma besenza umculo njengoba umfowethu enzele ngoma yenzile ithokozisa kakhulu umphefumulo wami njengoba kukhona umcimbi okhona laphana ebabambeni enkosini uDakamela uma sikhumbula kahle indaba yamawaba yaqalwa yinkosi lobhengula emva kokuqhatha umbuso ngo-1870 lapho eyaqamba ibutho layo namawaba ngoba bephatha iy'hlangu ezingumbala wamawaba iwaba-ke yinkomo emnyama enebala elimhlophe eliza lizonqamula lapho ntwini kodwa kusuke kushiwo enduna ensikazi ibizo kuthiwa iwasakazi
bantwana zibizendlela sihambule bangazithakamlotshwa ukwena kankomo sizaluwaca ezamadodiyana sidlala amankengane
siphuma laye umgubazi
ngisi buya nengqondo Dakamela magona wesithaba omhlanu lezindlela omhlanu emibili ngokubeletha ababusi lezinyanga wabeletha ezasenyokeni wabeletha utata egulu wasemhlangeni wabeletha ubukhole kangubuyenja sesekathanyana sodinda omuhle ugqoko olubonwe ngamakholwa wengamela ngabasembo ongiphambe emzini wenxusa ngiphambe kongumana enkabazo ngabuya ngaya konyanga zonke basezinaleni ayengafumaniso sigqunga makhatane bekhuluma sengathi bahlezi babheke phezulu bethi uyibekile indu kwebandla umzacela ukhanda luphambili kwashaya idola kwavuleka amanzi lapha kithi akusaphathwa ntonga esilungweni kuhle kuvuke kambizi sililo magonya wesithaba odume ezitheni wadume ekhaya umlomo ofika phezulu esikwini ubizwe ngamaduna abasokoxo bekwizile into yesilungu intaka wayibekela amazolo silanga ulandelwa isikhukhula ngoqo sabetshata ubona ukhukhula bezizwe ngamahlombe sikubone ngamehlo entuthuko yelukayo lwandle bafukamele edakamela bafukamele mnisi wemvula wena magonya wesithaba owanisa izulu kwanyamalala inkosi nabezinu wena wohlaba
Lowo ngunyone mnyama umlando wechichi obehamba endawonye lembongi ubuqili bentethe lomgubazi bathi umculo wabo utholakala ku YouTube ngaphansi kwebizo elithi Mr Gold Chuma sizwe njalo induna uChief Dakamela wenkayi echasisa ngamalungiselelo emklomelo mhla ka 5 lamhla ka 6 ngolwesihlanu la ngomgqibelo ngenyanga ezayo ekamabasa khona le kodakamela enkayi abangenelisanga ukulalela uhlelo lwethu lilapho ukuya ebulenjini kukheli ethi www.voandebele.com olivalelisayo yimi usithandekile mhlanga ngisithi asidibaneni njalo ukusasa